Kubva John McCain indini waziva vari munhu ari sensitive pakodzero dzevanhu. Munhu aimiririra vanhu. Aimiririra vanhu zvisina kuti munhu anobva kunyika ipi kana kuti munhu anobva kunyika ipi. Vanga vari munhu aimiririra vanhu zvinhu zvinonakidza zvikuru kunyanya panyaya dzedu dzemaimmigrants. Vanga John McCain munhu angari fair. Zvemunhu anga asina zvekuti toenda kuRepublic kana kutoita sei. Maissues awo anga ari ezvekodzero dzevanhu asina kuti munhu ari kupatipi kana kupatipi.
Muri kuona ruremekedzo rwavari kupuhwa imo muno muAmerica rwakakosha sei?
Ruremekedzo rwavari kupiwa waJohn McCain rwakakosha zvikuru nekuti runoratidza irwo mabasa avaiita kuti that's how a politician should live, the legacy of a politician. Mabasa ako avaiita anofanira kukuteera kusvika the last day of your life. That's why tikuona vachiramba vachipiwa ruremekedzo rwakadai nekuti munhu anga ine mabasa avo akanaka. Munhu anga achimiririra vanhu zvisina kuti munhu ari mupati yakati kana kuti zvisina kuti munhu muRepublican. Zvisina kuti munhu mudemokrat.
Takaona vaMcCain vachinyora ivo nhoroondo yekuti vanoda kuvigwa sei vachinge vashaya. Zvinhu zvatinoona here zvichiitika kumusha izvi? Takaona vachitivo vanoda kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama navaGeorge Bush vataure parufu rwavo. Zvinhu zvinoitika here kumusha?
Kashoma kuwana munhu achinyora zvakadaro kuti asi anyora kuti ndoda kuti nigirikene uyu ataure uyu akazodai ataure. Ende mukatarisa vanhu vari kutaura vanoratidza kuti munhu anobatanidza vanhu. Barack Obama mudemokrat, George Bush muRepublican. Saka munhu angari achibatanidza vanhu. Zvinhu zvatinowa zvatoshuvirwa kudai zvichiriwo zvinoitika kuZimbabwe kuti vanhu vange vachibatanidza. Mapoliticians vedu anga achibatanidza vanhu instead of kudivida vanhu.
Tinoonazve kuti vaEmerson Mnangagwa takaona vachigadzwa nezuro semutungamiri wenyika. Takatarisa mabatirwo anoita magamba emunyika. Pane zvamungade here kuona muchitaura navo dai vaiwana mukana wokuteerera kune zvatiri kutaura izvi? Panyaya yemabatirwo anoita magamba tichitarisa zviri kuitika imo muno muAmerica kuna vaJohn McCain.
Ugamba hachisi chinhu chinobviswa pamunhu, chinokurirwa pamunhu. Kana munhu ari gamba, igamba. Nometa kuti munhu azoita pati yakati, azoenda kupi, azoita sei muupenyu hwake. But zviri kunetsa kunyika kwedu tiri kuona zvaakushandiswa pakuti munhu kana ari gamba akazokanganisira akazodai sokuenda kupati isiri ruling party haasiri gamba. Kana kuti munhu akabva kuruling party haasiri gamba. Munhu igamba whether ndeve ZANU-PF, whether afunga kuenda kuMDC. Magamba vanhu vane marights ose munhu wese. They have the right to choose their own political party and still remain heroes. Vanofanira kuigwa paheroes eka. A question yekuti munhu anozonzi decide kuita gamba here kana kusata gamba, it's out of question. Munhu kana angori gamba, angori gamba.
Imi zvii zvamakatarisira kuZimbabwe idzva tichiona kuti vaMnangagwa vatanga basa nhasi?
Zvinoti vaMnangagwa vatanga basa nhasi. vaMnangagwa pavakapinda mwedzi mishoma shoma yapera iyi ndakafara zvikuru kuti hano zvinhu zvachinja. Asi vaMnangagwa havana kunyatsoenda palevel yekuti yatanga takatarisira kuti pa6 months zuro waifanira kunge wakachinja at least one thing, one or two things. At least kumbobvisa macues kumabhengi, at least kumbocleana zvinhu mutauni kuti zvinhu zviri visible zvioneke kuti at least paita change. Hapana kunyatsoonekwa kuti vaMnangagwa waita change yakati. Although vadzimai vavo vakazama zvikuru vachiti vakaenda kumahospitals vachiita CEOF, which that is what we expect kuti vaite macivil servants, vanhu vashandire vanhu, vabvise matai nemabhachi maministers aya ari kuchuza aya kuti vashandire vanhu, vaite basa chaizvo nemazvo. But anyway, iye zvino vaMnangagwa wapo, tiri kutarisirawo kuti iye zvinezvi ndofunga hapachisina kuti one obstruction or anything. Tikutarisira kuti vachiite basa ravo nemazvo, kugadzira migwagwa iyi, kugadzira upfumi hwenyika, maindastry mabasa. Vana ngavawane mabasa, ngavarege kuswera vachingobeya mumastreet, vana vatambura nekushaya mabasa. Tinoda kuti health system yedu igadzirwe zvakanaka, maemergency systems agadzirwe kuti kana munhu akarwara ari kubudiriro kuya kuya, kana kuti munhu akakuvara ari kubudiriro, ambulance inosvika ichitora munhu achimhaniswa achienda kuhospital. Mahospital zvedu atange kufunctiona the way they we used to function. Maroads ngaagadzirwe, anyatsogadzirwa zvakanaka, maindustry edu odzorerwa zvakanaka, mainvestors ouya munyika, uye zvekodzero dzevanhu ngadzibatwe. Kodzero dzevanhu dzinokosha, nekuti pakodzero dzevanhu ndopatinokwanisa kuzowana mainvestors. Mainvestors hauyi kana kuri kunyika dzine kodzero dzevanhu dzinotyorwa. Saka tiri kutarisira kuti vamunangagwa pavapinda mupower this time, let him focus on these things. Zvinhu zvakaita seizvozvo izvi, kwete vamunangagwa wega, nevanhuwo vari mumasaidzi maministers nevanhu ngavachishandire pamwe chete, kwete kuti kusanganisira navanhu vemdc. Hatichada kuona zvekuti ukati kugadzira maroads makansela emaharare emdc haachada kushanda, nekuti anofunga kuti vari kushandira zanu pf. The credit is gonna go to zanu pf. Ngavachitanga kushandira vanhu, vachitanga kugadzira kubatana pamwe chete. Saka kuti vamunangagwa wabatanidze vanhu, vanhu vashande together for the development of Zimbabwe.